Se zvamunoziva chechi yagara ichingoita basa rokuti vanhu paite runyararo norugare munyika ichibudisazve zvisina kunaka mamiriro ezvezvinoenda nekodzero dzevanhu. Saka kubva gore ra2003 chechi yanga ichisenza yakabatana ichitaura nezvenyaya dzekuti tigadzirise nyaya dzinoti zvino machallenges atinowana munyika anoenderana nezveeconomic zedu, politics nemagariro anoita vanhu muZimbabwe. Saka chirongwa ichi Ecumenical Peace Observation Initiative ndeche machechi mahombe matatu anoti iwo Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iyo inobata nemasangano ari under the Evangelical Pentecostal Churches, kwoitawo Zimbabwe Catholic Bishops Conference inobata nemachechi edechiRoma, kwozoitawo Zimbabwe Council of Churches inobata nemachechi atingati vana Anglican nemamwe atingati paprotestant churches pachirungu. Saka chirongwa ichi chirongwa chekuti tikurudzire ruyanano norugare munyika. Hatina kungodanangana nemaelections chete, takanangana nokugarisana kwevanhu muZimbabwe. Kungava nguva yemaelections, ingava nguva isiri yemaelections.
Chirongwa ichi chiri kutambirwa sei? Pane vamwe vakuru here vezvematongerwo enyika vamakwanisa kuti munge muchitaura navo kusvika pari zvino?
Tisati talonja chirongwa ichi, takanyora matsamba kuna Head of State and Government, Commander in Chief of the Zimbabwe Defence Forces, President Robert Mugabe. Tikanyorawo Prime Minister Morgan Tsvangirai. Tikanyorawo Deputy Prime Minister Arthur Mutambara. Tikanyorawo Professor Walsh Mengue nemamwe masangano akasiyana siyana ezvematongerwo enyika. Nechipiri, takawana mukana wekutaura na President Robert Mugabe. Vakatikurudzira kuti chirongwa ichi chakanaka chaizvo sezvo chichienderana nokugarisana kwakanaka kwevanhu munyika.
Ndevapi zvevamwe vatungamiri vamuri kutarisira kuti munge muchisangana navo?
Tichada kuti tisangane na Prime Minister Morgan Tsvangirai.